Nezuro takagara musangano we National People's Council. So uchuya is an extraordinary session. Tikatarisa mapazi ezvapo tinotoona kuti National People's Council ibazi rinova ndiro hombe kana tiri tisati tasvika kumacongresses. Zvakare tiri takabata musangano uyu mushure mekushayikirwa nemutungamiriri webato vati Mutsvakurengwa. Tikabuda nemaresolutions mashoma anotevera ekutanga era kushayika kwakaita vadhimisotavengwa vanova mutungamiriri webato vaisaac mavuka avo vanga vari national chairperson wezapu vachava ndivo vanobata chikaro chaacting president mutungamiriri webato kubvira pari zvino tichienda kucongress iyo iri juu muna 2020 muna august hapana ekongress ichaitika asi tichamirira kongress yedu yagara yanga iripo muna 2020 waaugust zvakare tanga takuigadzirira even pakashayika mutungamiriri webato.
Pane zvaitwa here maererano nokuchinja vakabata zvigaro mubato renyu?
Imwe resolution yataita ndeyekuti utungamiriri wezapo wapiwa mvumo yekuti vaongorore structure yenational executive council vaifananidze ne cabinet yatinoti hurumende iri kutonga pari zvino madepartments ese nemaportfolios ese afanane negovernment. Izvi zvinoitirwa kuti tikwanise kumaka government man for man, department for department, seopposition party tigokwanisa kuarticulata maissues apo panokanganisika kana pasingaite zvakanaka tikwanise kutaura nezvazvo pasina difficulty. Saka vapiwa mvumo yekuti vanokwanisa kuita reshuffle kana kuti vanowedzera kana kutapudza mamembers enational executive zvichienderana nokuti vangani vari kudiwa kuti tifanane zvakanyanyanyanya ne current government setup iri muZimbabwe.
Bato renyu pane zvaramborongawo here pamusoro pavadhavengwa?
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere city council yeBulawayo kuti tikumbire mvumo kana kuti tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi High Street uyo uri pakati kati pedhorobha udaizwe nezita ravadhavengwa. Izvi tozviitira kuti ticelebrate nokurangarira zvakare kuti mamemories avo arambe aripo. Takatarisisa zvakanyanya kuti vadhavengwa vanga vari mugari wemubulao wayo zvakare vadhavengwa national hero vachiva munhu akashanda zvakanyanyanyanya kuti vasunungure nyika inoiyi vakazoshanda zvakare for development yenyika vakashanda zvakare kuti nyika iwane runyararo nestability. Saka matraits avadhavengwa atida kuti ticelebrate nechiitiko chidikidiki ichocho chokuti tikawanawo kana istriti imwe chete yemubulawayo inodaidzwa nezita ravo zvinenge zvakanaka.